chiko timararasa wande chatinga ita chiko timararasa wande chatinga ita chiko timararasa wande kune inonzi separation of leader kune inonzi separation of leader kune inonzi reuse of leader kune inonzi reuse of leader kune inonzi recycling leader kune inonzi recycling leader wotora mapepa woisane papaka wotora mapodoro woisane papaka wotora mashisha woisane papaka watsaura marara watsaura watsaura inga watsaura zvinora woita manyowaka nemashisha woita manyowaka torima togutsanyikai torima togutsanyikaka kutora bhodhoro redovira pera kushandiswa worigeza woriisira munyu kutora bhodhoro redovira pera kushandiswa iwe worigeza worishandisa zvekare inga tatapudza tatapudza marara tatapudza inga tatapudza musarase marara pese pese musarase marara pese pese musarase marara pese pese musarase marara pese pese kukanda marara nepawindo mudzimota kwete kukanda marara nepawindo tiri mubhazino kukanda marara nepawindo makombi kwete ah tichengetedze guta redu rakachena tichengetedze guta redu rakachena tichengetedze misha yedu yakachena tichengetedze nyika yedu yakachena tichengetedze Zimbabwe yakachena tichengetedze Zimbabwe yakachena tichengetedze Zimbabwe yakachena Vanotishanyira vanotishanyira vawane takachena ivo vanotishanyira vawane takachena ivo vanotishanyira vade kudzokaka ivo vanotishanyira vade kudzokaka let's reduce the litter Let's reduce the litter. Zvino tanga onewe. Zvino tanga onenika. Zvino tanga oneni. Zvichitanga onewe. Let's reduce the litter. Let's reduce the litter. Usarasire pasi Usarasire pasi Isamarara mubini Isamarara mubini Kandamarara mubini Kandamarara mubini Zvinotanga oneni Zvinotanga onewe Zvichitanga onekuyo Zvichitanga onewe